chakupedza kudya kuma round 7 ndobvandanzwa alarm yepanze ichirira kureva kuti kwava pane munhu anga achifamba panze. Saka pandakavhura curtain ndichitarisa ndopandakaona paine varume 4 vachi vakavhara fesi dzavo nezvimahetsi zvive zvinenge zvishonge zvakaboorwa pamadziso. Two vacho ndovanhu vane pfuti. Two vacho akanga ane dombo sezvo chidhinda chaakasvika achimhanya kunotema mota. Achitema mota anga ari pasaidi pake achikanda chinhu chaibvira mumota chichiputika. Ndobva vapwanya rimwe hwindo nechisimbi chavakasiya mumota imomo. Ndobva rapwanyika hwindo rei ndobva vakanda futi zvinoputika. Ndobva vapwanya rekumashure ese mahwindo ekusaidi kwavaikwanisa kunosvika. Saka ini pavakapwanya hwindo rekumberi nerekumashure ndandisakatarisa nepahwindo still in shock kuti this is really happening. Then ndobva ndakazovhara keteni riyai. Ndobva vakanda chinhu pahwindo. But chinhu hachina kupwanya hwindo chakarovera pahwindo ndopachatonhera pasi. Handina kuona kuti chii. Ndobva ndakachitora ndobva taenda kune imwe room. Tasvika kune imwe room umwe ndobva akasvedzera ari panze papo kuti hapana munhu ari kufanira kubuda mumba imomo. Then ndokuchizoona muroom muneema ane moto kureva kuti vanga vakanda futi moto muroom iyayi yatakange tiri.
Saka makazokwanisa kubuda sei muimba yanga yakubvira iyi?
Hatina kuzoona kuti kubva kwavo vakabva sei. Asi vanhu vemucommunity munoonekwa kuti ndovakazomhanya vakuuya vachizozovhura rimwe dhoro imwe entrance nekuti ndakanga ndava kutya manje kuti ndikanobuda neimwe entrance vanouya vabva vatitambira ikoko vatipfuura sezvo vakanga vakabata pfuti.
Saka moto uyu wakakwanisa kudzimurwa here nevanodzima moto?
Mota yakatongobvira kusvika yapiraidha chatongo vachidemhe. Then imwe room yacho vanhu ndopa vaizotora nemabhaketi vachidira mune imwe room.
Saka munotingaudziya nevakadai vakaita izvozvi zvekupisa imba yenyu nemotokari?
Hai ndikutongofungidzira vanhu vana munangagwa because ndo vanhu vakanga vachidharasa kubva gore rapera vachikunditeera kusvika pakundisunga paya ndisina nyaya. Saka dzinenge dziri nyaya dzokuti ndikufunga kuti vanenge vaida kuenda kuramba vachisisizvi sezvaakabva kudzara achiti nekuti masvondo apfuura aya vaingova vachipaka mota dzisina manumber plate ipapo pamba. Ndikatombozvitaura kuti mota dzawandisa dzisina maplate dzirikuuya pamba pangu.
Saka izvi zviitiko izvi zvinokusiya ipapi tichiona kuti mune nyaya dziri kumatare dzinokwana kuita mbiri.
Zvazvinoita ndezvokuti tikange uchitoitira munhu zvinhu zvakadai kureva kuti uri kutobvuma kuti hauna nyaya hauna defense saka uri kuda kuedza kushandisa maintimidation tactics. Saka inini hatii kumbozviteedzera zvavo izvozvozvo instead yekutoti zvindisisidzire zvinenge zvichitosimbira kutoratidza kuti ah saka nyaya yandakatotanga itori nyaya ine musoro instead yekuti vaende mumamerits enyaya zvoo kuto violence and intimidation. Saka inini hai ndinotikauti paizvozvo tichangoenderera mberi sematangiro atakaita kusvika nyaya dzacho dzagadzirisika.
Asi hamusi kuona here kuti muri kuisa mhuri yenyu munjodzi vamusengezi?
Ndizvozvo I'm actually taking measures dzokuti ndivange vari safe dzandisingakwanisa kunge ndichitaura ipapo. Asi I'm taking those measures dzokuti vange vari safe. Inini I will be very much around to continue with the struggle yacho asi mhuri chero yaenda panenge pari safe.